ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeSouth Africa yadzika maroadblock mazhinji ekubata nekudzorera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro. MuAmerica, nzendo dzendege dzinopfuura zviuru zviviri nemakumi matatu 2300 dzakakanzurwa pamusoro pechando neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevashanu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevana 664 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakazvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi matatu nevaviri 5032. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zviviri zvine gumi nezvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nevasere 214,878. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana ane makumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi matanhatu nevana 4,132,864. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana nezvina zvine makumi maviri nevasere 3,144,028. Vabaiwa nhomba yetatu vave mazana matatu ane makumi maviri nevapfumbamwe 329. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeSouth Africa inoti yaisa mapurisa panzvimbo zhinji mumigwagwa inobva kubhodha reBidbridge, chinangwa chiri chokubata vanhu vanobva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa vasina magwaro. Gurukota reSouth Africa rinoona nezvemukati menyika, Dr. Aaron Motsoaledi, vanoti nyika yavo ichabata nekudzorera vanhu ava kuZimbabwe, chinangwa chiri chekumisa vanhu kuti vasapinda muSouth Africa vasina magwaro. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neSouth Africa zvagara zvichiitwa makore ose panguva ino yaJanuary, vachiti South Africa haisi kuzobudirira kunze kwekuti yanzwisisa kuti vanhu vari kuita izvi nemhaka nekutambudzika kwavari kuita munyika yavo.
Maroadblock aya zvinhu zvagara zvinongoitika pese panofamba mabhazi vahwande paya nyangwe nguva ipi, kungoti vamutsvaredi vanenge vasina kunge vaepfuura nepo. Maroadblock agara anotorigara ariko anotowanda kudarika mairi avarutaura nezvawaya. Vanhu vagara vanongopfuura pane maroadblock. Tingataura nezvemaroadblock, vanenge vatopfuura pabhodha chaipo, pakatoiswa mutsara, pakatoiswa waya, pakaiswa electric fence, pakaiswa vanhu pakaiswa masoja kadai zvizvi zvinosenza zvese zvo vahwande vana vaimbonosvika kubva obhabho kwavaritaura nezvako kupi nekupi kunotarisa maroadblock kana zvibhodha richisenza sei vari vachiisa maroadblock ivo vanhu vachigo ivo vaine bhodha rinokwanisa kunge rine richirambidzwa vanhu kuti musadarika apa paine masoja paine zvese saka igaro ziva kuti aiwa masoja vanhu vehome affairs vagara vanenge variko ende vanhu vanenge vakatozvigadzira izvozvo vanongonetsa mazuva mairi ekutanga nematatu asi vanotozojairawo kuti aiwa vanhu kwavari kubva uko kunotamburwa vanhu kwavari kubva uko kune nhamo vanhu kwavari kubva uko hakuna cheuviri vanhu kwavari kubva uko kune nzara hakuna donodzo hakuna zororo saka vanopedzisira vazozvinzwisisa kuti aiwa regai vanhu vaende havana mhosva yavari kurupara asi kuti vanhu vatambura vashaya chekubata vanhu vasiri kuenda kunoba asi kuti vanhu vari kuenda kunotsvaga mabasa vanhu vanotori nemabasa avo avanosenza zvakasiyana siyana saka naizvozvo ndo mamirira azvine zvakaita vahwande wayo
ko nyaya yekugara nekushanda muSouth Africa nemagwaro kana kuti Zimbabwe exemptions permits munoiona sei vajuru
kunyaya yemapermits maZimbabwe exemption permits vanotsika havo madziro asi zvinobatsirei kuti mune mamillions emazimbabwens ari muSouth Africa asina mapepa votanga kukumura vane mapepa kukumura mapepa vachivagujunura vachivaita vachiwedzera uwandu hwevanhu vasina mapepa ndinoasainge kuti vakaita mistake hombe ipapo haisi mistake kuti vafanga vachidada nayo minister Mutswaledi yekuti havasi kudzoka vashure panyaya yekusapa zvizvarwa zvezimbabwe mapemits izvo zvakanga zvagara zviine mapemits vangowedzera kushaya zororo kwehurumende yesouth africa vachitumira vanhu ende chinoshamisa vahwande ndechekuti mota dzinenge dzichitakura vanhu dzichivaendesa kuzimbabwe dzinongodzoka dzakazara vanhu vanongoripa votowana transport yekudzoka nayo zvekare saka zvinobatsirei hapana chavanenge vachingoita kungoitisa vaya vanenge vatakura vanhu mari kungoitisa mapurisa mari muSouth Africa hamusi munobva manyanya kusungwa vanhu zitereki kana munhu akabatawo zvake chimwe chinhu muruoko saka nyaya iyoyo haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti ingavhundutse ende zvekare muna January zvagara zvinongozivikanwa kuti vanhu vakawanda vanenge vachibva kuzimbabwe vachienda kusouth africa vachinotsvaga mabasa uye vanga vari pamabasa avo vachidzokera kumabasa ikoko
avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vari parunhare kusouth africa nestudio 7 chitevera mashoko akataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC ekuti rakakwanisa kunyoresa vavhoti vanoita zviuru zviviri 2000 chete mugore rose ra2021 ZEC yakashorwa nemasangano mazhinji mamwe achipomera mhosva yekuedza kubatsira bato riri kutonga reZANU-PF sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti ZEC iri kutadza basa zvinotyisa uye pane zvinofanirwa kuitwa pamusoro penyaya iyi tabata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana tikavabvunza kuti sei sangano iri rakatadza kunyoresa vanhu vazhinji gore rose
rejista kuvhota muZimbabwe hakumanikidzwi pamutemo saka ZEC haisiyo ingapiwa mhosva yekuti sei vanhu vasina kuuya kuzorejista hongu ZEC ndiyo ine mvumo yekudzidzisa maringe nezvekuvhota uye ndiyo inotarisirwa kuti inge ichirejista vanhu munguva yose kubva gore chitanga kusvika richipera zvinova zvinhu zvanga zvichiitika kuZimbabwe Electoral Commission kumahofisi edu ose ari 73 kune mapoka mazhinji akapiwa mvumo nezve kuti adzidzise vanhu nezvekuvhota dambudziko ratinaro munyika nderekuti ruzhinji rweZimbabwe runofanira kunyoresa kuvhota nguva yesarudzo chete ndo zvatokaona munguva yakadarika
vamangwana sei ZEC yakanyoresa vanhu vashoma kudai muna 2021
chatinata ndechekuti zvoda kuti zviongororwe zvekare kuti nhamba yavanhu ava yatinoti vashoma kwokumakore atakabva kumasure uko pamakore 5 kana 10 pavanhu vakapinda musarudzo yakashandiswa kuvhota muna 2008 vakanga vari vangani uye vakapinda zvemusarudzo yekuvhota muna 2013 vakanga vari vangani uyezve kusvika kupinda musarudzo ya 2018 zvinotiratidza kuti tingati zveshuwa gore rino vanhu 2900 vashoma here kana kuti
zviuru nezviuru zvakasvitsa 18 years muna 2019 muna 2020 muna 2021 saka vanhu vese ava votadziswa kuvhota here moita sei navo
isu seZimbabwe Electoral Commission hapana munhu anofanira kutadzisa kuvhota asi kuti tiri kungoramba tichidzidzisa vanhu nezvokukosha kwekunyorisa kuvhota uye sezeki chirongwa chokuvinga vanhu kunorejista chichaitwa pakutanga kwegore
vamangwana vashandi vemumacenta enyu 73 vakanyoresa vanhu 2000 zvinoreva kuti senda imwe neimwe yakangonyoresa vanhu 27 chete gore rose zvingaitawo here izvi vamangwana
sezvandambotaura kunyorisa kuvhota hakumanikidzi muzimbabwe uye isu sezek tinorejista vanenge vauya kumahofisi edu vane zvinotarisirwa pamutemo kunyoresa kuvhota
varipo vanoti iyi inzira yezek yokubatsira ZANUPF munotii kwavari
hatizousezve kuti vanenge vachireva kuti kudii kana vachiti kuda isusu tinobetsera vakati kana kubetsera vakati nokuti sokutaura kwedu tinoona sokuti takambohwa panhare vachitaura pamwe chete nomutauro wedu wecommission Mike Azembe tikava mapato mamwe maviri anokukwidza muzimbabwe rimwe richiti roda kuregista 5 million rimwe richiroda kuregista 6 million saka roda kuti kana vanhu vachiregista vari vashoma hapana ungafara pamusoro paizvozvo pamapato anopikisana kunyaya ari pamusoro muzimbabwe saka handioni sokuti tingada kuti totodawo kunzwisisa kuti vanenge vachizama kuti kudii kana vachitaura kuti tiri kubetsera rimwe bato nokushayika uko kuregista kwavanhu
iyo zek ichaita sei nenyaya iyi sezvo vanhu vasiri kunyoreswa zvakakwana
sezvandamboreva ticharamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzavo dzokuvhota uye tichaenderera mberi nechirongwa chedu chokuvinga vanhu kunzvimbo dzavanogara tichinyoresa kuvhota asi kunyoresa kuvhota hakusiko kuga kwakatikoshera asi kuti tizoona zvekare kuti ivo vanyoresa kuvhota vanofanira kuzovhota zvakare nokuti mukatarisa muchaona statistics dzedu dzinoratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota vangani uye vazoenda kunovhota vakawanda sei
avo vange vari mutauriri wezek vajasper mangwana vari parunhare kuharare nestudio 7 mashoko atiri kutambira anoti zek yachinja ichiti yakanyoresa kuvhota vanhu vanoita zviuru zviviri zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nehumwe 2971 kwete 2000 yavakanga vambotaura nhasi vadzidzi vachaenderera mberi nekunyora bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council O-level neA-level examinations bvunzo dzakanga dzambomiswa kuitira zororo rekisimisi hurumende yakazivisawo kuti zvikoro zvichambomira kuvhurwa pamusoro pekupararira kwecovid-19 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende inofanira kutora mukana uyu kuti iite hurukuro nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo uye zvikwanisiro zvokurwisa kupararira kwedenda iri muzvikoro mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza studio 7 kuti kana hurukuro idzi dzikasaitwa kuvhurwa kwezvikoro kuchanetsa zvikuru
zvikoro zvinenge zvichavhurwa zvakavharwa nokuti varayiridzi vari kutambira mari mashangura pata 24,000 RTGS apa muzvikoro mari dzakakwira dzava kubva pa 75,000 kusvika 260,000 zvekare muzvikoro takavhara COVID yakandira mazai yatambarara sorunyemba hapana danho rokuona kuti tingapedza sei dambudziko reCOVID saka takatarisana nedambudziko kana matambudziko maviri
matambudziko amuri kureva ndeapi Dr. Joe
rokutanga ndorokuti tinoona vana vechikoro vakawanda vachitadza kuenda kunovhura zvikoro nokuti vabereki havana mari vabereki vamwe vakawanda varayiridzi varayiridzi havana mari tinoona varayiridzi vachitadza kuenda kunovhura zvikoro nokuti havana mari vari incapacitated uyezve kunga wakupenga kuti varairidzi vaende kuzvikoro kuinda kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kudzimba. Saka kana pasina zvinenge zvaita nehurumende, tinoona zvakakurira kumusoro kuti zvikoro zvivhurike. Papa chida kuti paite musangano mukuru unoti health officials vanenge varipo, Ministry of Education varipo, varairidzi varipo navabereki. Ndokuti tise musoro pamwe chete tione kuti zvikoro zvingavhurika sei. Kana pasina nhaurirano maringe nemari dzinotambirwa navarairidzi, maringe nedenda recovid, tinoona zvikoro zvichinetsa kuvhura kana zvichivhura zvakavharwa.
Saka imi varairidzi nehurumende makatadza kuwirirana pachinhu chimwe chete zvacho kwegore rese.
Hurumende hapana zvairi kuita zvakajeka kunze kwekungotaura manyepo wokuti operation procedures. But operation procedures dzisina kutaurirana uye kuongorora varairidzi nevana vechikoro kuona kuti avo vanhu vasati vaenda muzvikoro vaongororwa kuona kuti havana utachiona hwecovid zvinganetsa kuti zvikoro zvivhurwe uye zvevarairidzi havana mari dzokuenda kuzvikoro vari incapacitated. Saka zvikoro zvichanetsa kuvhura nemaringe nemari dzinodhura uye zvevarairidzi vasina mari dzokuti vaende kunovhura zvikoro uyezve kushayikwa kwenhaurirano pakati pevarairidzi nehurumende navabereki pamwe nehealth officials neministry of education. Saka kana pasina kukanya vanhu vari vese, vanhu vachikomba vachita mukombera pamwe chuma chomuzukuru, zvichanetsa kuvhura zvikoro mugore ra2022.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana Ndoro, asi vandoro vakambudza Studio 7 svondo rapera kuti hurumende iri kuita basa guru rekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato reZANU-PF rarambidza nhengo dzaro kupemberera zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vematunhu vebato iri, richiti sarudzo idzi dzawedzera kusawirirana pakati pevatsigiri vava Munangagwa nevatsigiri vava Chiwenga. MuNewsday makare, mazuva akapiwa sangano reSports and Recreation Commission kuti idzorere bhodhi reZIFA pazvigaro zvayo anopera nhasi. Kusaita izvi kuchigona kukonzera kuti Zimbabwe irangwe neFIFA, zvinogona kuitadzisa kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inini ndoda kungotenda zvakanyanya, ndoda kutenda zvakanyanya CID yemuchinhoi. Aiwa, basa vanogona, ndabvuma zvangu ndasarenda. CID yemuchinhoi inoshanda hama dzangu. Aiwa aiwa, inini ndasarenda. CID yemuchinhoi anoshanda, ari kugona basa, ende ari kuita basa nemazvo. Tangotenda vana shefu Mangwiro, shefu Mangwiro. Aiwa, basa muri kuita shefu Mangwiro, tozvitenda zvese zvamuri kuita. Rambai muchibata basa, muchigadzirisa nyika inake. Tokutendai chaizvo nebasa ramuri kuita una shefu Mangwiro muchinhoi nevamwe venyu.
Pamusoro kwasavisi vashamara Studio 7, ana mukoma Chiyonga, ana mukoma Tanonoka, vana Blessing, vana Tandikile Sibanda, zvenyu apo apo ndongotiwo adai gerai vanopiepi ambobvawo hurumende yezanopiepi amboita kuti dai abvawo sanopiepi ndotiwo yepinyuye vashamarari vese vestudio 7
yepinyuye va nevatiriri vese ndinoti makadini chama neshamwari pastudio 7 apo ndinoti mutapinda nenyasha dzamwari takachengetwa ndangoti ndikwazisiwa vashamarari vestudio 7 nevatiriri vayo.
Epi, sarangu ndiwa masikunda ni muri yavo. Moresa zangu na wawande uko, kutila wawande muri stay venyu. Andisi moresa na wakawanda nukoti moresa o ipapo ne michini yenye muri kutefe nila kudaro. Churunguti epi uko kwe muri naika. Usavara ilwa kore nono nzitambo wakache njera. Saka wendo tichiri naro. Mbari yeyo ipapo pa mchini zengi zengi mechitefe nyura. Kumbirisa o zukuru. Wende rotichina roru refu zukuru. Kwe tiri uneka oma. Apana cha chinja ipapo hapo. Gore ndiro la chinja asikuti maske nyi pa muru mwa wante. Trungo kure tiga hende chiti mwene sorakana kai koko. Mara kumbore zukuru tange.
Epi 22 Zimbabwe ni wa shamaru wa studio 7 hati zokireto vota wa nuku Zimbabwe. Katirege kutiza amba hafaizi. Nukuti ka namba hafaizi kabuya ichibai uwe itiza. Anona kuti ino itakudzara vanta chaiko. Ya zvona kuti watiza sezo atiri kuiteza. Katirege kutiza amba hafaizi zokere tuno vota wa nuku kumusha uko. Kana paka toipa once because hapana kusiri kufaa.
Machinja. Happy New Year. Narevati komborere gore rino ra 2022 ndoda kuti gore rino iro rinouya 2023 mukomana apinde hake pachinzvimbo chake chaakapuwa namwari.
Makadini mure Zimbabwe, tinoti makadini komachinja ose nerudo. Noti Happy New Year kumunhu wese ari muZimbabwe. Anga wano supporta ZANU-PF chero MDC. Zvokuti Happy New Year. Ari kutaura ndichikamba Brighton, ndikutaura ndiri pa Johannesburg, ndikugara pa Cosmos City.
Mangwanani pa Studio 7 makadini. Hai, tinochengetwa. Tinotenda nenhau dzamunotipa. Tinotenda zvikuru. Rambai makadaro. Tinotenda gore rese muchitipa nhau dzisina kwadzakarerekera. Dzisina kuchekera divi rimwe. Imi hamurumi muchifuridza. Munotaura zvinhu zvechokwadi. Rambai muchaenda mberi nokuti panhau dzakanaka dzinokosha muupenyu hwedu isi vana veZimbabwe. Ndokumbirawo kuti musvike nekunzvimbo dziri kuzasi kumasvingo uku. Kona ana chikombedzi kuchiredzi tonamatira wokuti mumwe musi tozovawo neStudio 7 inotaurawo nechichangani. Vanhu vagone kunzwa. Tinotenda iketsine zvinene. Hosai mukatekise iku Happy New Year.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika masikati anezivo svondo. Nzendo dzaifanirwa kuitwa nendeke dzinoita zviuru zviviri nemazana matatu 2300 dzakanga dzakanzwa pamusoro pekunaya kwechando kutonhora uye nedenda recovid-19. Nemusi wemugovera nzendo dzendeke dzinoita zviuru zviviri nemazana manomwe 2700 dzakakanzurwa muAmerica uye nzendo dzinoita zviuru zvina zvine mazana manomwe 4700 dzakakanzurwa pasi pose. vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti makambani endege ari kukurudzira vashandi vavo kuti vashande maawa akawanda vachivapa mihoro yakapetwa katatu pane yavanogara vachitambira. Ngatinzwei vachirondedzera zviri kuitika.
Zviri kuitika munyaya dzokufamba nendege maairports omuAmerica namamwe ari kunze kwenyika ndozvokuti kuri kuita chando chiri kudonha chiri kunaya chichizadza maairport chizadza marodzi zvokuti ndege kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Chicago muno maAmerica dziri kutadza kusumuka maairport sobva dzokanzwirwa kuti hadzisi kuenda. Kozoita varwere vanobatwa nechirwere checovid chiriko icho vanosanganisira vashandi vamwe vokuairport vangava vashandi vanotutira mabhegi vangava vashandi vanodhiraivha ndege navashandi vese vanosevenza kuairport vari kurwarawo vamwe vacho vachitadza kuinda kubasa. Zvinozoita kuti ndege isange inenge isina kunge ina vashandi vakakwana. Zvekare migwagwa yendege yapasi paairport inenge yakazara chato chinofanira kunge chichimbokurwa chose ichocho. Saka zvinoitika ndozvokuti ndege kuti inatsofamba zvakanaka inenge ina vashandi vakakwana yagadzirirwa zvakakwana mugwagwa wayo pamwe chete namapapiro ayo. Saka kana izvozvo zvisina kuitwa nokuda kwekuti kune chando zvinenge zvichitova safe kukanzura ndege kukanzura rwendo irworwo kubvira mazuva 8 apfuura zuva nezuva kwaikanzurwa ndege dzinosvika kuma 1000 nhatsi dzatosvika kuma 2000 dziri kukanzurwa vashandi vashandi vachitadza kuwanikwa. Zvekare kune ndege makambani endege mamwe akatoti vashandi vayo vanokwanisa kushanda muna January overtime tinokwanisa kuvapa pay yavo times 3 kuitira kuti vakwanise kufambisa vanhu vari kubva kuholiday.
Matara nenyaya yevashandi vemumaairlines ava profesa, chii chashatisa kuti vanoshanda pamaairports kana kuti mudzindege umu vanyanye kubatwa necovid-19 kudari?
Chajenye kuita ndechokuti uno kuAmerica inguva yewinda yechando chinoita kuti vanhu vaungane mudzimba pavanoungana mudzimba nyange vapinda mudzimba vana mamaski vanobva vabvisa mamaski iwayo. Zvekare inguva yeholiday yatinoziva kuti vanhu vanoungana vabva kumativi akasiyana siyana enyika vanenge vaine zvavanenge vainazvo zvisingava zvirwere. Saka vashandi vekuairport vanhuwo vanogara mudzimba dzatinogara vachiunganawo nehama dzavo dzinoita kumativi mane enyika vanobatwawo nechirwere ichochi. Ndo zviri kuitika kuti chirwere chemhando yecovid-19 ichi chiriko mazuva ano chiomicron chinonyanya kubatirisanwa zvakanyanyisa chaizvo. Saka ndo chapambira muAmerica munomu kuti tiri kuona kuti vari kuenda kuzvipatara vatokwirazve nhamba dzacho dzawanda vari kufa zvekare nhamba dzacho dzawanda zvekare. Saka zviri kubatawo vashandi vangava vokuairport vangava vomumakambani tinonzwa kunyange zvikoro zvinofanira kunge zvichivhura mangwana zvatoti tombomira kune dzimwe nzvimbo nokuda kwechirwere icho chichi.
Kukanzirwa kwemaflights awa profesa kunobata zvakadini nyaya dzezveupfumi?
Kunobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakawandisa chaizvo nokuti patinoona ndege iri mudenga umwe isu tinenge tichifungira kuti inonge ichingova navanhu chete vairi kuendesa kwairi kuendesa. Ndege dzinotakura zvinhu zvakawanda zveupfumi hwenyika zvinotakura yatinoti cargo iyai zvimwe zvinhu zvine zvichida kune dzimwe nzvimbo zvatengwa ikoko zvingava kana hembe chaidzo dzingava kana mishonga yamapiritsi chaio. Saka kana ndege ikasasumuka inenge yatodzasa upfumi hwenyika nokuti zvayanga ichifanira kutakura pamusoro pavanhu. Zvekare vanhu ino vavo vatokona kuenda ipavo vamwe vacho vanga vachienda kumabasa kunoshandira upfumi hwenyika. Saka zvinotinyanya kuafekta chaizvo sa
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevashanu 15 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeSouth Africa yadzika maroadblock mazhinji munzira dzinobva kuBidebridge kuti ibate nekudzorera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro. kuAmerica nzendo dzendege dzinopfuura zviuru zviviri nemakumi matatu 2300 dzakakanzurwa nezuro pamusoro pechando necovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.